Zvino kwazvo izvo zvakajeka nokuti Zimbabwe yava nemakore makumi mana namavirika. Saka marwadzo ndo anyanyisa kubva pa 1980 kusvikira patava. Saka muono iwoyo waitwa 72% yavanhu vachigwadziwa nokugunun'una. Ndinodavira kuti unongedzo chaiwo.
Vachuma munoti negwaro iri vari kutaura kuti pane zvikamu 72% zvevanhu zviri kunongedza kuti nyika iri kuenda kumawere.
Nyika yedu inongofanana nenyika dzese dzimwe dziri kuti kutambura kudai mazuva ano aya akatanga nekukonzerwa kwehondo yakatanga kuRussia nekuUkraine uko. Kana uri munhu anotevera zvemari zvemafinancial reports kana kuti maeconomical situations aripo, muchaziva kuti nyika dzinofanana naBritain naAmerica vaakutosangana nemainflation yavasati vamboona muupenyu hwavo for maybe the past 40 to 50 years, pamusana pemhirizhonga iyi yati yaitika kuRussia nekuUkraine. Zviri kuafecta nyika dzese, not yet Zimbabwe chete. Saka nesuwo senyika yeZimbabwe tiri kuzoona zvakagwamarara chaizvo zvatotiomera chaizvo, nekuti uko tinoti tichisangana nezvinhu zviri kuitika all over us, the whole world, tozosanganawo futi zvakare nekuti isusu ikonomi yedu yanga yagarawo yanga ichitochema hayo, pamusana pekuti isusu senyika tanga tisina chinhu chinonzi chiyachiya nevanotaura nezvemari, lines of credit. Saka for sure ikonomi yedu yagara yanga ichitochema hayo. And now neizvi zvazoitika zveUkraine nekuRussia zvabva zvatoita wesi kuti tinyatsogomarara chaizvo.
Dr. Zembe, tiri kuonawo kuti panguva iyo 72% yevanhu iri kuti zvinhu zvakaoma munyika, pane zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana vari kuti vanodawo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. Munoti
apo zvinenge zvisati zvichapindirana nemasvomhu okutanga ataonawo, nokuti 72% kana ichigunun'una noupenyu hazvigoni kuti 51% yesumbu revakavhunzwa igoti varipo varambe varipo, nokuti ndo vanga varipo kwamakore makumi mana namaviri eZANU-PF. Saka utongi vanenge vachida kuti huchinje ndo zvinoreva svomho rokutanga. Svomho rechipiri, kuda pamwe vatya kutaura pfungwa dzavo vamwe.
Tozwa kuna vachuma, Honorable Chuma, munoti
ukaona uchida kutenda 72% yaya yati zvinhu zvakaoma zvachose muno munyika, wotadza kutenda iyi 51% hamero kuti unoona kuti zvifambe sei. Asi chinhu chinofanira kukutaridzwa parapa ndechekuti ava 72% vati ivo zvinhu zvakaoma, vanhu vese kusanganisira even vanhu veZANU-PF chaivo vanotevera uyezve vanotsigira mutungamiriri wenyika vacomrade Dr. Emmerson Ndambudzo Mnangagwa, mutungamiriri wedu tinovakudza futi. Asi tiri kuti zvinhu zvakaita sei zvakaoma. Asi zvakaoma kudaro tinoziva kuti ivo vari kuedza nenzira yese kuti zvinhu zviite sei zvisaome, vari kuedza kutigadzira zvinhu. Avo vanhu 51% vanhu vavhurika maziso vari kuona zvese zviri kuitwa nemutungamiriri wenyika. Izvi zvinhu zvati kutaura izvi zvinhu zvinofanana nekugadzirwa kwemigwagwa, mainfrastructure development, kugadzikwa kwemadhamu uyezve nokugadzikwa kwekuhwange uko unit 7 neunit 8 kuitira magetsi.
Dr. Zembe, panguva imwe chete tiri kuona bato reZANU-PF rine rutsigiro runosvika 44% kana zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, vachipawo bato reCCC rekwavachamisa zvikamu makumi mana nezviviri 42%. Munoti
chandingangotaura ipapo ndechokuti takaita muongororo netsvakiridzo chaiyo yakabuda pa26 March pakaita mabielection ekuparamendi, na6 May pakaita mabielection ekukanzuro, ose akatarisa kuti vachamisa neCCC vari mberi kudarika vaMnangagwa neZANU-PF. Saka izvo ndizvo zvakabuda pachena izvo.
Honorable Chuma, pindai tinzwe.
Vamukanya vawedza nyaya yakakosha chaizvo yemabielection akaitika aya. Kana muchifarira zvemanumbers, muchaona kuti tikatarisa numbers dzemaMPs enyu 19 aya, makawana total figure ye about 120 something thousand, vanhu vakavhotera maMPs 19. Isusu pamaMPs yedu yavo vashoma about 7 MPs vatakavhoterwa isusu, number yedu yakasvika to almost 118,000 people of just 7 people. Icho chiya chifigure icho chiya chofanira kutokuvhundutsai kuti saka can you now imagine kuti kana maMPs edu 7 chete vakawana almost same number yemaMPs 19, mutori ne problem, mutori ne damuziko, zimu dofa hunge mubu,